Maneraka Nakamuri Zimbabwe ino Studio 7
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 2023 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende icharambidza vamwe vachena vavanoti vari kuita rusarura ganda pakuongorora sarudzo dzemuZimbabwe.
Kana iri sadhaki neAU ndivatetezve ndoka vana sekuru. Ndiro gwedzika ndiye sadomba tinoda kuti vana sadhaki vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vanate zvara vanodikwa
asi mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvakakosha kuti masangano akaita seUnited Nations sadhaki uye AU auye kuzoongorora sarudzo idzi
zvinotoita kuti kana nyika yedu ichiyera yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro zvinoita kuti nyika yenu ikuhwe zvirango
Zimbabwe yoyambirwa kuti inogona kuzvikanda mukanwa mamupere nekushandiswa kuchenesa mari dzakasviba kana kuti money laundering tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti
mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti mune ramangwana hurumende yavo icharambidza dzimwe nyika dzekunze kuzoongorora sarudzo dzemuZimbabwe vachidzipomera mhosva yekuita rusarura vachinyora mubepanhau reSunday Mail nhasi vaMnangagwa vati Zimbabwe iri kuronga kukoka vanoikokawo kunyika dzayo kana dzichiita sarudzo vaenderera mberi vachiti nyika inoita sarudzo dzakanangana nekufadza zvizvarwa zvayo kwete kuda kuudzwa zvekuita nevekunze vanotiwo pasi peUnited Nations nyika dzose dzakaenzana asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti kana pasina chekuvanza hapana chakaipa kuti vanhu vose vauye kuzoongorora sarudzo vanotivo iyo Zimbabwe mukuedza kutyidzana nedzimwe nyika dzakaita seAmerica Britain nedzimwe dziri mugungano reAU yakati yakazvipira kuita sarudzo dzakachena Mashoko avaMnangagwa ari kuuya apo United Nations hurumende yeAmerica uye vakakweredesa Zimbabwe mari yairi kutatarika kudzosera vari kuiudza kuti iite sarudzo dzakachena kuti igadzirise nyaya dzezveupfumi gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vaudzawo bepanhau reSunday Mail kuti sarudzo dziri kutarisirwa kuitwa pakati pemusi wa26 Chikunguru na26 Nyamavhuvhu vaMnangagwa pamutemo ndivo vanotura zuva resarudzo asi vachitaura neStudio 7 mutungamiri weCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vati sarudzo dzinongofanira kuitwa pachena uye vanhu vose vachikokwa kunhimbe vasimbaradza kuti vanoda kuti United Nations itungamire urongwa hwesarudzo
United Nations ndeye munhu wese iboka rinoita kuti zvinhu zvinge zvichionekwa rakafanana nekuti ndiye muzvina pembe wenyika dzose vanenge vachitema vasina kuvakarerekera havana divi rebato vanomiririra nyika vanomiririra nyika dzakasiyana siyana Zimbabwe toda shandu kumupenyu hwevanhu upenyu hwavo muhomwe dzavo matumbo avo mudzimba dzavo mumabasa avo mukurarama kwavo neupenyu neutano nemufaro toda kuti zvinge zvichikokorodzwa nekuunzwa saka United Nations inotibatsira ipapa pakuti ive muzvina pembe anoita kuti mutambo kana kuti mangange afambe zvakanaka
sei izvozvo zvakakosha
pasawanikwa unopotsera matombo munhandare pasawanikwa unogona kunouya netsvimbo achiti tsvimbo mugodzi kana kuuya nebakatwa umumutambo kamu ibhora isitsiva tsiva ndio inoonekwa inouyiwa nezvibhakira umamudi kuzvibhakira umamudi kunge tichibayana bayana munoda rugare munoda runyararo saka United Nations ine basa rainoita kwese kwese kwakasiyana siyana nokuti ndo kabazi riripa musoro soro rinoita kuti riyananise vanhu uye nyika dzinge dzichifamba zvakanaka
asi sebato pamberi pesarudzo idzi muri kutaurawo here neve SADC uye veAU uye zvakakosha sei kuti vange vachizivawo zviri kuitika
kana iri SADC neAU ndivatetezve ndo kavana sekuru ndiro gwedzika ndiye sadomba toda kuti vana SADC vange varipo pese panoitwa maroro panodikwa sadomba panodikwa vatete vanate zvara vanodikwa vana sekuru vanodikwa kunodikwa vatete kuti zvikasafamba zvakanaka pane anouya kachite moto watadza kumuka uyu ngatishikudzirei network yaita shomai panoda mabooster saka SADC ibooster AU booster ndovanovandudza nokusumudzira kuti pasazonetsa nokuti maonero edu ndokuti apa tiri kunokunda zvine mutsindo asi mukoma wangu uyu munongo muziva zvokukundwa zvokuna kunetsa asi makundanoka makwikwi makundano ndo zvazvinoreva kana dziri sarudzo iketoka
munoreve apa vachamisa nekuti tinombonzwa ivo vezanupf vachiti vasina kuenda kuhondo havangatongeka vakarwira nyika varipo vamwe vachitoti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro
ushe madzoro zvinoravanwa zvakagara zvirizvo muushe hwedu hwenyika ushe hwedu hwemasitateguru edu nemararamiro edu sevanhu vemuno muafrica muzimbabwe ushe haungorambirwa wakagara mumba umwe chete ushe hunofamba kudzimba dzose ushe itsvimbo inotochinjana maoko ushe chigaro nenyembe inotofamba ichivhuvhuta ikabva pano yamhara kutungamirira aiwa kugovana mikana saka izvozvo zvinofanira kuti zvinge zvichionekwa ndozvatukudza SADC neAU kuti itibatsire kuti pakasafamba zvakanaka tinowana kukupotera kuna vatete kuna sekuru kuti nyaya dzedu dzigadziriswe dzifambe zvakanaka
mutungamiri webato rinopikisa Resistance Coalition for Change vaNelson Chamisa vari parunare muHarare imwe nyanzvi munyadzi zveupfumi iri kuyambira kuti Zimbabwe inogona kutemerwa zvirango zvakasimba kana ikasaferefeta nekugadzirisa nyaya yekucheneswa kwemari dziri kunzi dziri kupinzwa munyika dzichibva kunze zvichitevera tsvakiridzo yakaitwa nenhepfenyuro yekukata yeAl Jazeera mumwe anozviti mufundisi Ricky Dulan anobuda pavhidhiyo iyi achiti anoshanda nemumwe wavanozviti muprofita vaHubert Angel vakasarudzwa semumiriri wenyika nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa achiudza vatori venhau veAl Jazeera kuti vanokwanisa kupinza mari yavo yakasviba inosvika miriyoni imwe chete inosvika mamiriyoni zana ekuamerica kana kuti US 100 million asi mushure mekunge dende iri rabuda pachena vaDulan navaAngel vave kuramba kuti vaida kuita zveuori nevatori venhau vainyepa kuti zvizvarwa zvechina asi pane sangano rinogona kuomesera Zimbabwe riri kuParis rinonzi Financial Action Task Force kana kuti FATF iro rinoongorora nyaya dzekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering mari idzi dzinonzi dzinogona kuguma dzoshandiswa nevanoita zvechitororo kana kupfurikidza mwero Sangano iri rakatoisa Nigeria ne South Africa muchikamu chekuongororwa zvakasimba kana kuti grey list. Dzimwe nyika dziri muchikamu ichi dzinoti United Arab Emirates, Albania ne Yemen. Nyika dzine mabhanga akatobhanwa kudyidzana nedzimwe nyika nenyaya dzekufambisa mari dzakasviba dzinoti Iran, North Korea ne Myanmar. Mukuedza kuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe.
Saka iye tisingadivi pasi rose ndeinonzimanonondari kana kuti mari inoshandiswa kufambisa makasa asingafaniri kukurudzirwa munyaya inonzi anti-money laundering and supporting terrorism.
Asi pane mitemo here inosunga vanhu vanenge vachidaro Dr. Kanyenze vachishandisa shandisa nekuedza kuchedesa mari dzakasviba idzi?
Kutori mabundiro anobata anoedza kuwandidza kana kupa zvirango kune nyika dzine chionekwa kunzi dziri kubatsira kuti zvikoronyera zvifambise mari mune nzira isina kunaka mari yakasvipa iyoyo. Saka zvinhu zvinotoita kuti kana nyika yedu ichinge yaongororwa ichionekwa kunzi iri kubatsira kana kuti iri kusapota zvinhu zvakadaro, zvinoita kuti nyika yenyu ipuhwe zvirango zvinoita kuti upfumi hwenyika husafambe zvakanaka.
Zvirango izvi zvinenge zvichifamba sei chaizvo, mungatsanangure?
Zvirango zvinoreva kuti uri kupuhwa mutongo unofanira kunge uchikubatsira iwe kuti utange kuita zvinhu zvakanaka, zvinhu zvinobvumirwa kana kuti zvinhu zviri pamutemo. Saka zvinosiyana-siyana, munoziva muenzaniso nezvirango zvinogona kuitwa zveupfumi. Zvingavadaro zvimwe zvirango zvinenge zvakanangana nevanhu vacho vari kuita izvozvo zvikoronyera zvinenge zvichiita basa iroro rekufambisa mari kana zvichizikanwa mazita azvo, izvozvo zvinobva zvatarwa zvakare kunzi hazvifani kunge zvichionekwa kana kuti zvichishanda nedzimwe nyika, inonzi blacklisting pachirungu. Kandiwo zvinoshandiswa mirango iyoyo kuti ibatsire kuti nyika dzinge dzatarudzwa mitendo misungo iyoyo dzishandise dzishandire maitiro adzo, dzitange kuitawo zvinhu zviri pamutemo, zvinhu zvisingakonzeresi kuti dzimwe nyika dzinge dzichipindwa mari nekushandisirwa mari yakasvipa iyoyo inenge isingakwanisi pamutemo.
Tiri kuonawo zviri kuburiswa neAl Jazeera zviri kupomera vamwe mhosva yekuita iyoyi money laundering kana kuti kutamba-tamba nemari dzinenge dzisina kuchena idzi. Mungapa kurudziro yekuti kudii kuhurumende yeZimbabwe kuti igadzirise dambudziko iroro?
Kurudziro iri pachena ndeyekuti zvicherwa zvemuZimbabwe zvinhu zvenyika yevana veZimbabwe zvinofanira kubatsira nekuwandisa upenyu yevana veZimbabwe. Hatifaniri kuita nyika inokurudzira kana kuti inoonekwa ichitambwa nezvikoronyera izvozvo, zvikoronyera zvichingoonekwa zvichifamba nehurumende, zvichifamba nevanhu vakuru, zvichishanda zvichitovhaira kuti isu tine kukama nevanhu vanenge vari muhurumende hazviti chimiro chakanaka, uye zvakare zvinoita kuti nyika yedu igozopiwa zvitsungo zvinozonge zvaakuita kuti nyika yedu isafambe zvakanaka. Saka tinokurudzira kuti hurumende yedu ino haifaniri kuita zvinhu zvakadaro. Kana hurumende ichinge yavhoterwa nevanhu, inofanira kuita zvinhu zvinowandisa upfumi hwenyika kuti vanhu vapunduke.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Godfrey Kanyenze vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanoti chikwata chehurumende chakatumwa kunotaura nezvaro zveZimbabwe zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permits kana kuti ZEP ave kusvika kumagumo chiri kuenderera mberi nebasa, kunyangwe vachida nguva yekudorongodza zvachaita vasati vataura nevatori venhau. Asi mukuru werimwe sangano rinomirira zvaro zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti zvakakosha kuti kodzero dzevasiri kuda kudzokera kuZimbabwe dziremekedzwewo, vachiti ndivo vaka vave kunyanya kuomeserwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Kana zvina kufamba zvakanaka mumatare zvinongotoreva pakupedzisira kuti vanhu havasisiri muSouth Africa pamutemo. Ende zvinenge zvakaoma ende zvinenge zvakonzerwa neSouth Africa initially because chinhu chatinongonyunyota chikuru ndechekuti vanhu vari kudisidza ugaro hwacho ndivo vanhu vacho vari paugaro ihwohwo pamutemo. Of course kune havo vamwe vane mapepa akaita sana permanent residence magemawo experiment nemamwewo agara aripo maakambani spouse permit asi vari pazetep ndo vari kutonyanyoomeserwa.
Nechikonzero chei muchidaro?
Nekuti vanhu vava vakaapplya vari pamutemo tokurangarira kwamagona kuita futi vamwe vacho vapamaasylum kwemakore zetep isati yauya muna 2010 nokuti masangano akaita serangu tisi taitobwira kutize kuizodzisiwe iyo zetep nokuti maasylum ainetsa kurinyuwa sezvaanongoita uko zvino kuramba achirinyuyo. Saka vanenge vatoomeserwa zvisingamboiti vanhu vanenge vari pazetep asi kana vachinge vaomeserwa kudaro zvinongoreva kuti tinofanira kurangarira zvakare kuti court case iyi haisi yokungoti pachatova danho nhasi nekoti then mangwana vanhu vari kuenda kumusha. Hazvimbofi zvakaitika izvozvo ete practical level.
Munorevei mungatsanangura?
Kana koti ichinge yapa danho nhasi ichapa against maZimbabwe nhati pazetep obviously ichabva kuhaikoti yakananga kusupreme court of appeal ibobva kusupreme court of appeal yakananga kuconstitutional court saka haingopereri ipapo zvokuti tingati zvinongoitika ipapo ipapo zvobva zvangomira. Kana zvatosvika pakunetsa chaiko vanhu vane kodzero yekuinda even kunana African court saka zvichatora nguva.
Asi ino inguva yekudzokera kumusha here nekuti tiri kunzwa kuti vamunangagwa vari kuti vagadzirira uyewo veIOM vari kutiwo vari kudawo kubatsira vari kuda kudzokera vacho kumusha.
Kana Zimbabwe ichiti yava redi kureceiva maZimbabwe ari pazetep ari kubva kuno neIOM yavo vachibatsirana zvakadaro zvinonga hazvo zvatingati hazvina kushatisisa asi zvichakonzerawo dambudziko rokuti kana maZimbabwe achiramba achingoti ngavadzoke asia sokuti haasi kumira nezvizvabva zvavo zviri pazetep saka iwo kune mamwe mashanu avaidei kana kuti masaidzi avaidei vachionawo vachiti tinozviziva kuti kune macourt case akadai akadai kana akamira akadai futi chadai asi hatingarambidzi kuti vati tiri kugadzirira maZimbabwe mutomuenzaniso wandaandapawo kuti pane vari kuti tiri kuda kudzoka. Saka zvimwe zvichemo zviri kutotaurwa zvavazvo kuti zvikorowo vava vachidzidza Africans tongoti vasina kana language yekuZimbabwe nokuti muSouth Africa hamuna chona kuzvikoro zvizhinji vafane kugadzirirwawo. Saka ndo maonero atinoitawo kuti hapana unofanira kumanikidziwa asi timing yekutaura kugamuchira vanhu. Sometimes mapolitical parties anenge achigona kuvaanowedzera saka dzaido dziri nhaurirano dzisinganyanyi zvadzo kushambadziwa dzatinongoita negweseri nokuti zvinogona kukonzera kuti ivo vana bhibhina vacho vawedzere ukasha hwekudzingirira vanhu.
Mukuru werimwe sangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa reZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vari parunare kuSouth Africa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America, tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Magatirira ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC. Tinokutambirai nemufaro vatereri muzvirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi muchirongwa tina
inondima kuti Brenda Mudzimo ndirimo kuri wetsanganiro rinonzi Albinism Go to Dream Initiative. Munirira vanhu vanorarama neusope richiita maactivities akasiyana-siyana akawanda.
Brenda, ungatudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita pari zvino?
Iko zvino tiri kugadzirira zvemutambo unonzi Miss and Miss Albinism Southern Africa.
Muri kutarisira kuuita rini mutambo uyu?
Tiri kutarisira kuuita musi wa 28 October tichisanganisirawo nyika 10.
Ndedzipi dzimwe dzacho?
Opo nyika dzatiri kutarisira kuti dzinge dzichiparticipata. Tiri kutarisira kuti Botswana, tiri kutarisira Zambia, tiri kutarisira Malawi, Mozambique, kunyanya Angola, nekuti ndiko kunonyanya kurewa vanhu vanorarama neusope. Asi nyika ndinofara kuti nyika dzese dzemusouthern Africa dzakapinda muchirongwa ichi.
Muri kukwanisa kuona here vanobatsira kuti muite mutambo mukuru uyu, nekuti panenge panoda mari yakati wandei?
Ya, ichokwadi ichocho mukoma Blessing, panoda mari yakawanda zvisingaite. Pari zvino handingati tiri kuwana rubatsiro rwatiri kutarisira kunge tichiwana, hatisati tatotanga, asi tiri kuedzawo kubata vamwe makambaniziwo vakasiyana-siyana vatinotarisira kuti vange vachizotibatsire muchirongwa ichi.
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira here?
Pane vamwe vakatoratidza kuzvipira. Tichitarisira kuti iko zvino pane inonzi Wedding Center yakatouya on board ichapfekedza vana ava, asi kuti tibhadharire zenyu hatisati taona. Kwota vamwe, kune vamwewo vari kuratidza kuti varoda kupinda muchirongwa ichi, ndo havo tisati tapedzerana sakutaurirana kwedu kuti vachapinda here kana kuti havasati vakupinda.
Saka muri kutarisira mazera api apa kuti apinde mumakwikwi aya, uye vanenge vachida kupinda vacho vanozvifambisa sei?
Isusu takatoita kutsvaga vanhu vanokwanisa kuita, vechiti tiri kutarisira vanhu vaviri vaviri kwenyu nyika yega yega, mukomana nemusikana vanenge vachimirira Mr and Miss Albinism. Ende takaongorora kuti kubva 18 years kusvika 35 years ndo masarudziro ataita vanhu ava. Zvisinei nekuti mhiri wako wakakurira kudii wakaita sei, because tinenge tichiti tiri kuedza kureiza awareness ivhenti yakadaro.
Mungati zvirongwa zvakadai zviri kubatsira here mudonzvo renyu rekurwira kodzero dzevane usope?
Ndinoti batsiro riri kubatsira zvisingaite, nekuti izvezvi tiri kuona chenji kubva patakatanga mutambo uyu weMr and Miss Albinism. And tiri kutotarisira zvakatowanda, because unotoona kuti vanhu vanorarama neusope vakuonekwawo sevanhu ende vakupinzwawo mumitambo yakasiyana-siyana. Saka ndozvatanga tichida kuti tiise kuti vanhu ava vange vanocheukwawo, ende ndozvakutotanga kuitika. Satine tiri kubatsira vanhu tichitarisa Miss Albinism 2019 Ayanda Sibanda akazotangawo kupinda mumakwikwi ana Miss University, ana Miss Africa, tozotarisawo Sembitemikiti raakatanga akabva ahwina Zimbabwe's Model Awards, kuratidza kuti vanhu vakutanga kutionawo sevanhu vanorarama.
Totarisawo iwo makwikwi aya, muri kuda kuti aitirwe kunyika ipi chaizvo?
Makwikwi aya semarongero atakaita takatoti ari kuitirwa muHarare muZimbabwe, ende ndiwo ekutanga kunge achiitwa muSouthern Africa. Wai takatarudza kuti tiite makwikwi aya eSouthern Africa, sezvandambotaura kuti vanhu vari kunyanya kutarisirwa pasi vanorarama neusope, ende nekurayiwa futi. Saka tinenge tichiitira muHarare muZimbabwe.
Aiwa, tinokutendai zvikuru muzvare Brenda nekupinda muchirongwa chedu.
Maita basa.
Manga makateerera kubva kuna muzvare Brenda Chibhongodze Mudzimu, vakavamba uye vachitungamira sangano reAlbinism Dare to Dream Initiative. Vateereri, musakanganwe kuteerera chirongwa chino zvakare svondo rinouya, apo tichaenderera mberi tichitarisa zvinhu zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Makadiniko vatereri, nditanonoka Wande zvakare nechirongwa chenyu chezvechitendero. Sondo rapera pakabvunzwa mibvunzo kuti Jesu ndimwari here. Tine vaterere vaviri vanoda kutipa maonero avo.
Vahwande makadini henyu. Ndipadai ndina kunatsonzwisisa here ndini. Murume wakabvunza mubvunzo uyoyo wakanaka chaizvo mubvunzo wakabvunza, asi mhinduro yacho hatina kunatsonzwa kuti Jesu ndimwari kana kuti vari kuti mwana vari kuwirirana zvachiti ndizvozvo mwana. Kuti aiwa ndimwari ipapa kana kunana ndinangunazopanzwisisa kuti vari kuti Jesu chechimwana komana wamwari here kana kuti vari kuti ndimwari hapana kunazondichekera. Hakuna munhu angaona mwari panyika angararama. Chimwe zvakare chiripo chokuratidza kuti Jesu haasi mwari tinochiona mubhaibheri, iye achitaura ega Jesu kuti baba vakuru kwandiri inini, kureva kuti baba vahombe kwari, kureva kuti vakasiyana Jesu namwari vanhu tu vakatosiyana, ndibaba nemwana. Nokuti shoko ramwari rinobva rataura pana Makorosa 1:18 kuti Jesu ndiye first born ezvinhu zvakasikwa namwari. Ndiye akasikwa namwari wokutanga Jesu, kureva kuti haasi mwari mwana wamwari, ndosaka achinzi mwanakomana ega wamwari.
Tinotenda zvikuru nemashoko ayo mukoma wedu.
Tatenda hangu vawanda.
Tine vamwe vakamirira kuchipawo pfungwa dzavo pamusoro penyaya iyi. Taurai tinzve mukuru wedu.
Kazuwai pano pachitendero. Ndinofara kuva pachirongwa chapano nekuti ndiri umwe wanofarira evhangeri shoko ramwari.
Tisati taenda mberi tingazivavo here vari kutaura nesu.
Ini ndinoitwa mufundisi Dhuve weZCC Sendinginasi. Iye pazuva vose ndinauya pano ninaurwa. Ndakanzwa chitauro pamusoro pekuti Jesu namwari chinhu chimwe here. Ndinoti aiwa kwete, hachisiri chinhu chimwe.
Izvi munozvitora papi mufundisi Dhuve?
Deuteronomy 18:18 inoti tichakutumirai chiprofita cherudzi rwenyu chinobva mamuri chakafanana nemi. Zvazvinoreva ndezvekuti takagara taudzwa kuti kuchatumwa muprofita uchava mukati matiri. Kutumwa ndopatinoda kukota inzwi rokutumwa. Hatigoni kuti tikone kukota ipapo nokuti tinenge taterera mashoko atinenge taudzwa naMwari. Pane achatumwa, patova nemusiyano ipapo. Pakubhabhatidzwa kumwana wakomana Jesu Kristu atanga amboidzwa naSatani. Satani waitozviziva kuti kuna Mwari, uyu ndiJesu. Satani anoidza Jesu murenje nemiedzo yakasiyana yaiva nokuzvidza Mwari, asi achiziva kuti uyu haasiri Mwari, ndiJesu, anofanira kundibhadama kuti Mwari vazoone kuti munhu uya wavakatuma panyika ava kurespekta ini Satani. Pane waida kuti aone. Pakubhabhatidzwa pano yainzwi rinoti uyu ndiwo mwanakomana wangu wandinovimba naye, teverai maari nokusingaperi. Mwanakomana wangu wandinovimba naye.
Zvichirevei mufundisi Dhuve?
Zvazvinoreva ndezvokuti pakubhabhatidzwa kwacho pakanga posimbiswa kuti mweya mutsvene wamwari wakanga wodirwa mukati mwemwanakomana, sezvo akanga achivimbiwa naye. Tobva tadzidza kuziva kuti Mwari vakatumira mweya mutsvene maari semwanakomana wavimba naye kuti titevere mukati maari. Paita musiyano futi. Right. Tinobva ipapo unozoti muna John 14 kumba kwababa vangu kune dzimba zhinji. Inzwai mashoko, kumba kwababa vangu anotaurira vanhu kuna baba vake. Tobva ipapo tobva toti pakurovirwa kwomuchinjikwa wakati kune gororo ndichava newe muparadhaizi yababa vangu muzuva ranhasi. Kune kwaaitoenda paaitenderwa Jesu afa kuparadhaizi, kwaakati iwewe gororo iwe wazobvuma kudarika vamwe wose kuti uyu mwanakomana wamwari waziva. Izvo zvoga zvichaita kuti ndive newo muparadhaizi kuna baba vake.
Tinokutendai mufundisi Dhuve.
Tinotenda vanhu vacho. Ndapa mashoko okuti Mwari naJesu vakasiyana. Mwari ndibaba, Jesu mwana.
Tatenda mufundisi Dhuve, mudzoke zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Vatereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. WhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ndini Tanonoka Wande ndichiti tisangane zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu simba rangu kachinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino regai timbotarisa zvabuda pamitambo yePremier Soccer League yatambwa nhasi. Capes United 1, ZPC Kariba 0, Highlanders 2, FC Platinum 1, Triangle 0, Ngezi Platinum 0, Wange 3, Green Fuel 0. Aiwa vatereri tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngesonto mhlaka-2 kuMabasa 2023 moGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sebesenza boni nomination yokuthiketha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalele parliamente njalo zasimela yongumongameli.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change selilungiselela ukukhetha abazalimela ukhetho oluzayo.
Khona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufaka kunalokhu. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics.
Ababona ngokwenzakalayo bathi ukhetho lwebandla le-CCC lulakho ukudala ingxabano. Kwezamasiko sixoxa ngokucela umlilo. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izosizwa kulo msakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa selilungiselela ukudinga abazalimela kukhetho lwamakhansila amalunga edala lepalamende kanye lolukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Gift Ostalo Sisiziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla leli, uthi ukhetho lwebandla le-CCC luza kwenziwa ngolwesithathu. Usiziba uthi uZulu kukhangelwe ukuba uzazikhethela abantu abazalimela abazancintisa kukhetho lolu.
Sile nomination process ezeqala mhlaka 5 ngolwesithathu lapho sebesenza koni nomination yokuthiketha abantu ke abanganominatwa ekhansilini edalele parliamente njalo zasimela yongumongameli. So abantu bazabe behlangana kumawadi angu-1978 iZimbabwe yonke jikelele kubana ke bekhethe beqeda khonapho ke sizaqhubekela phambili siye ku-vetting. Nxa i-vetting ingaphela bese sibuyela ke esikwathi ke ngama-validation lapho esizabe silama-citizen caucus abantu abanominatwayo bekhankasa ke laba bantu bethaba kuma-street lama-different sectors azabe nominator. Siqeda khonapho besizakhipha ke esithi candidate list eyiyo ke i-final list yamakhandidate azamela ke i-CCC. So yiyo i-consensus candidate selection process yethu. Lizabona njalo kubana ke siyabe silezinye inhlangothi ezizabe zibamba le process esithi independent electoral panel labantu abatheneyo ingcitshi ke kwindaba ke zokhetho njalo ke abasimo lesinto ebantwini ke abangekho kwinhlanganiso abazabe beconducta leyo process ngoba siyikhiphe kumapolitician ukubana yenzwe ngabantu abaindependent.
Kodwa abantu bona labo othi ba-independent ngabantu abanjani labo enibakhethe njani?
Ngabantu esibakhethile esibaziyo ngemisebenzi yabo ukubana bamelela ke ama-values e-democracy bamelela njalo ke into ke esibona ngani zingasinceda ukubana ke kube lokhetho ke olusobala ukhetho ke oluzwisisa ukufisa kwabantu. So ngabantu abale integrity ngabantu ke abangama experts uzabona ukuthi abanye ngama lawyer abanye ke amadokotela ke amanye ke ngaba ku civil society ke abanye ke ngabantu abavela ku labor movement abanye bavela ku ma communities anjengama people with disabilities uyabona ke abanjalo ama experts ukwenzela ukuthi ke kuwe ngabantu abasinceda iprocess.
Singathi ke asuze sibone ke sokulabanye abantu ababekhala besithi ah lapha ngazalwa kuqhutshwanga kuhle ngakho ke sebefuna ukuthi bangene futhi labo kukhetha.
Sizabe ke sile review committee yethu eyama dispute resolution ezabe ke ilalela ke abantu ababele isikhalazo ukwenzela ukuthi kulungisiswe. Nxa singalungisisa khonoku kuzayenza ukubana ke abakhethwe bebe yibo ke abasimelayo eParliament.
Nxa kungenzakala khonoko liza kubamba njani kulomthetho kumbe liyaphonga ukucabangela nje ukuthi likubambe njani?
Hayi kulomkulethi kusiza khipha itemplate yethu yezabilandela oyiphiwe ke umthetho yola ozabulandela.
Ye akutsho nje ukuthi phakathi kwabantu bonke bolaba ababamba isikhundla kambe usezwe khona neyini nxa sebesusiwe kwangena abantu?
Hayi akula umuntu ozakhona ngoba wonke umuntu ungena kuprocess esayinile evumile ukubana yena ke uzimisele ukulandela okuza phuma ebantwini. So wonke umuntu ubound ke ngokulandela okuyabe kuvele kukhetha.
Singathi ke umuntu wezano abuye khonapho athi laye sefuna ukuthi angene ukuthi ancintise ukukhetho emele i-CCC yamenzana umuntu onjani?
Hayi umuntu onjalo ke ulebandla lakhe. Thina lapha sikhangela ke abantu ke abahambelana lebanhlanganiso yethu.
UMnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC besixoxa laye eseHarare. Sixoxe njalo ngodaba lolu loMnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso we-Freedom Alliance.
Ukhona okuyinto kwakhona kungabe kulicebo elihle ukuthi ke kuzahamba njani kuzahlupha ukuthi abantu kabakwazi kwizinto okufana lakhona lokho. Abantu sebajayela kakhulu izinto ze-partisan politics so khona lokho kuzaba luhlupho lokwesabela futhi ukuthi kuyagcina kufakwe engxe yabantu abarong ababe kumbe bengaba amanye amabandla ikakhulu bengabe bandla elibusayo. Ngicabanga ukuthi yikho ke okungaba luhlupho okuyizinto okufana lakhona lokho. Lokuthi bona laba abavele bona besebandleni bevele bexozela indenda lezo zikhundla into yakhona kibo angeke bayemukele ngendlela.
Kungenzakala ukuthi uzokuthiwa omunye umuntu wezanu sehambile khona ngale wafaka ibizo lakhe abesenqotshwa besithi hayi nqotshwa ngokuhle sefuna ukuthi afakele ibizo lakhe njalo angene kukhetho oluzayo baza kubamba njani khonokho?
Ye ngepolitics yeZimbabwe vele kungenzakala ukuthi kunje asithi zanu imobilize abantu bayo ukuthi faka nini uzibani kumbe wothanini kakufakwe kubani bevele besazi ukuthi umuntu lwana ngowabo. Angeke vele indaba yakhona bayibukele behlezi belapha. So ke yikho lapho kuzaba lohlupho khona khonapho lokuthi vele yona i-TCC ama institutionally kayikho very strong njengoba ingala structure. So nxa sokulohlupho kuba nzima futhi ukuthi bazalulungisa njani ngoba sokumele bathi uZulu kalulungi. UZulu nxa sokungenele amabandla amroba ulandela khona lokho yikho lapho kulohlupho khona kwabo.
Manje baza kubamba njani kungenzakala khonokho?
Ngibona ngathi kuzaba yingxabangxoza kungenzakala into ezinjalo kuzaba yingxabangxoza ngoba kuvele kulaba phakathi kwayi-CCC abazabe izisu zikhali gwadla ngenxa yokwenzakala kwakhonoko ngoba baningi kusukela ngo-2018 abavele abazaziwa amakandidate abadliwayo bazaziwa amakandidate abawinayo bazaziwa amakandidate. So ke kuzaba nzima ukuthi kulungiseke khonokho kwinto khona.
Pholasozelibhidlike ibandlela
kungenzakala lilimale kakhulu uyabona kwesinye isikhathi enye into ingabi inhle uyibeke laphana kodwa ungalandlela yokuthi amanzi angachitheka uzakwenza njani. Kungaba lohlupho khonapho njengoba nisithi ukuthi institutionally they are not very strong to handle ukulokhu kudangala kwabantu. Uyabona ukuhandle abantu aba-excited kulula nxa kujajulwa kusechiwa kodwa nxa sokulabakhalayo labanjani ukuthi bathuliswa njani kuba nzima ngoba sokumele kube labantu abazakwenza khonokho bakwenze ngokuciwa.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance besixoxa laye ese-Johannesburg kwele South Africa. Umnumzana Ricky Dulan omunye waphume kumabonakude we-Al Jazeera esithi umongameli Emmerson Mnangagwa uyakwazi wonke okwenzakalayo ekuthengisweni kwegolide ngudlu kule Dubai lamanye amazwe uthi usebenza okusemthethweni. UDulan okhiphe ividiyo ekhuluma ngokusebenza kwakhe kweleZimbabwe lamanye abantu uthi kephuli imithetho ekuthengiseni kwakhe igolide. Uphume kuhlandla lesibili le documentary ye Al Jazeera isithi ulakho ukuxhumanisa intatheli zendaba ebezisenza engani ngosomabhizimusi lomongameli Emmerson Mnangagwa uma bengahlawula $200,000. Abantu abaningi eZimbabwe lakwamanye amazwe bathi kumele luhlolisiswe udaba lolu kubotshwe bonke abathengisa igolide ngodlu. Omunye uphume ekhuluma okuningi kudokumentari le ngu-ambassador Hubert Angel omele iZimbabwe emhlabeni wonke jikelele. Ividiyo kaDulan yethulwe ngabezindaba abeNews Hawks. Zonke ngokusigaba esilandelayo sisikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kulabantu abangamajumi amabili lanye 21 ababulewe lizulu eTennessee, Arkansas, Indiana kanye ne-Illinois. Izulu leli belilomoya owesabekayo obizwa ngokuthi ngama-tornadoes. Elamelika likhangelwe ukuba ngeviki ezayo lizanika ele-Ukraine izikhali lokunye okokulwisana lele-Russia. Okuzabiza amabhiliyoni phose amathathu amadola, $2.6 United States. Kusenjalo umnumzana Sergio Shoigu, umphathintambo wezomvikela kwele-Russia uthi uzadinga izikhali zokulwisana le-Ukraine. Ubesethekelela eMoscow esuka kwele-Ukraine lapho afike duzane lendawo okulebutho lakhe elwisana khona lele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabe-Associated Press. Inhlanganiso ye-United Nations World Food Program ithi kufunakala imali eningi ukuze kuphandelwe abantu abaswelayo ukudla emazweni athiyeneyo. Inhlanganiso le ithi kulakho ukuba lomvukela kwamanye amazwe ngenxa yokuswelakala kokudla. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Soki sikhathi sezamasiko.
Senana masiko
wenziwe
manje lo baba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sizo zonke sixoxa lomnumzana Mlungisi Jabalala. Ingcwethi kwezamasiko esintu. Xoxa ngokucela umlilo.
Konke nje kuqale ekutheni ijaha libone intombi likhongise likonywe. Mase likonywe ijaha. Elaye esemfundile wambona umuntu wakhe ukuthi lona nguye engifisa ukuphila la isikhathi sami sonke for impilo yami yonke. Iyacela ijaha entombini ukuthi angikhombe ubabakazi wakho odadweni abadala esizoxoxisana labo libazi bazayo. Mase bazene kahle yikho lapho ijaha elizatshela ubabakazi wakho ukuthi babakazi ke ngifuna ukuthatha lo muntu ngimeze unkosikazi wami. Ubabakazi bevumelane ngalokhu ukuthi hayi yenzelani lapho, yenzela ukuthi ma esesiya tho sethumela abakhongi bakhe ubabakazeli abe seke wabahlebela khona ngale umfo wabo lo mama wentombi ukuthi hayi cha kunabantu abangafika lilunge nje noma engazithinini. Sekuqala ngokuthumela umkhongi olimi lwamanzi besithi lidomba ngithi. So ma ethumele lo mkhongi, umkhongi uyafika ngale esiyacela isihlobo esihle esiyacela umlilo ngala manzi abadala base bekwazi ukuthi lo muntu uhamba ngayo. Besekukhulumisana-ke ngendlela yangikhona ukuthi hhayi amalobolo kangaziwa yabona. Ma esewukhiphile omalobolo zonke izinto sezikhiphiwe abakubo kwentombi bazathunyela umthimba bazamkhipha ngemthimba belisa ngapha ngakubo kabani ngakubo kajaha ngoba sebenzani sebetholile wonke imfanelo zabo.
Ye, kubekela phambili Jabalala siyakuzwa kakhulu ba.
Ma esefika ngale lona intombi iza nodadewabo omncane or lo mzala wayo oyintombazane. Onguyena obizwa kuthiwa ngusanyongane ozohamba laye. Ozofika ngale befike bemthele ngenyongo, ma sebemamukela umakoti ngithathe nale nyongo ebeyibophele esandleni sikasanyongo ngalo ukuthi ebonise ukuthi mase buyela kubo le ukuthi awudadewabo ufike wayamukela kanjani uyamukele mpela ethi seyamukele kanjalo yikho-ke lapho abakubo kantomba basangena indawo mase kwenzenjalo sebelinda yonke into ivele ngakubo kajaha ukuthi ababatshelayo yikho lapho kungalungiselwa khona umtshado. Ma sekulungiselela umtshado-ke sokuyatshadwa ngoba nti ulobolile waqeda awuceli lutho lapho ukuthi ucele umtshada umntwanabo ngoba usulobolo waqeda vele sokuleso stage sokuthi njani utshade loyo mntwana.
Kuba khonapho babatshabalaza
amajaha manje njengoba sekulukhulu kangako kulobola baqedi yikho babengaqedi esisigaba leso kulobola yikho lapho abacela khona ukuthi hhayi sicela ukuthi sitshade noba sesikhiphe okungaka okungaka sesicethi sezomtshade yikho-ke lapho ongena khona ukucela kodwa-ke vele kudala kwakunganjani kwakungacele kadende wabe kuvele vele uthi usuqedile vele ukuzitshaya zonke uyatshada-ke utshada umtshado wesintu yikho lapho esetshintsha khona-ke isibongo ubani intombi sethatha isibongo sendoda ngoba sebetshadile okwamanje vele sekucelwa intombi ukuthi litshade ngoba ungaqedanga malungo kodwa kudala vele kwakungacela
kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhlabe sikhuluma ngokucela umlilo besixoxa lomlungisi Jabalala ingcwethi kwezamasiko
owawusiziwe mandlu
okwamanje sike sizwe ezokholo lesikristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkomo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphathelene mfundisi
salibonani bathandekayo benkosi silibuyisele uNkulunkulu onguyomdali wezulu nomhlaba osasivumele ukubana mina lawe sibe ngabaphilayo kulo mhlaba baningi kade befisa ukubana baphile njengawe lami kodwa-ke abanye kabanelisi ngokugula abanye sebedlule emhlabeni abanye basendaweni ezingabaniki ithemba lokuphila kodwa-ke thina mina lawe sisaphilile uNkulunkulu abe lathi asibusise asiqinise ebunzimeni lobo esingabe sihlangana labo ngithi lalaba abangezwa kuhle abagulayo lalaba abasenkingeni ezingapheliyo kababe lethemba ukuthi uNkulunkulu uyababona uNkulunkulu uyabazi okuselayo ukuthi bazibike kuye bazisondeze kuye babone amandla akhe amangalisayo amandla edlula ngitsho lobani othi uyisiqhwaga sasemhlabeni ngoba wena ungusomandla wasemandleni. Namhlanje-ke izihlobo zenkosi ezithandekileyo siyaqhubeka-ke ngendaba yethu yalana lapho esigcinane khona esilokhu esikhangela le ndaba yomthandazo wenkosi. Ngiyakhumbula ukubana ngesikhathi esedlulileyo besikhuluma ukubana uNkulunkulu asisize sithole ukudla kwethu okwemihla ngemihla ngoba siqakathekile phambi kobuso bakhe. Namhlanje-ke sizayiqhubekela phambili ngale indaba sizayithathela kumbe ngiyibale yonke nje ngoba sasibale u-11 sisiya ku-13. Kufuneka kanje osibe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi bathethelela abanecala kithi ungasingenise ulingeni kodwa usikhuleke okubi ngokuba mbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze ube phakathi. Amen. Namhlanje-ke ngithi ke sigxile ekuhlalisaneni wethu sikhulumile ngokuthi sidinga ukudla kodwa-ke kuningi esikonayo sisonelana thina sodwa ngoba kuthiwa usithethele amacala ethu uthi ukuthi ngamunye ngamunye wethu silamacala amanye siyawazi amanye kasiwazi ungaba umama hlala ngogcwaleleneyo hlukumezana labantwana labantwana labo bangaba lecala lokungahloniphi ngamacala lawo ongamelanga ukuthi atholakale emulini kodwa-ke igama elikhulu ngelokuthi njengalokhu nathi bathethelela abanecala kithi lathi siyoniwa lapho esihamba khona kungaba semsebenzini kungaba sezimoteni emabhasini ezitimeleni ingabe kungaphi bakhona abasonelayo
abanye bayasihlambaza, abanye baze basishaye basifikisele ngoba sivumelanile lembono yabo. Lapha uJesu uthi kubi kulicala kuyisono ukusukelana lomuntu umhlukumeze wenze into embi kuye. Angazibela ke kunanzelele iziqhwaga lezi ezithanda ukuhlukumeza abanye abantu. Yena bangamthinta kancinyane uhlaba umkhosi omangalisayo. Uzumangala ukuthi iswelisa isiqhwaga esijabulela ukulinyazwa kwabanye abantu. Ngangabona okunye esingathi ividiyo kunojaha owayesaziwa ukuthi uyisiqhwaga ehambe eshaya abantu bonke indawana zonke waze washaya labanye abazali bamanye amajahana abantu asebekhulile basebesiyathi labo baphindisela zange bamthethelele ngikhuluma into ekhona ephilayo bamgijimela bambamba bamhudula indlela abasebemnceba ngayo yamenza wahlaba umkhosi omangalisayo owangawuza kucabanga ukuthi uphuma kuye ngoba yena wayekhulisa ukuhlukumeza abanye mhla kumfikela laye waphenduka waba yinkukhu ethelwe ngamanzi kasifundeni ukuthi singadali amacala lathi singadalelwa amacala ngesihlala labo uNkulunkulu asisiza sinike umoya wokuthethelelana ukuze inhlalo zethu emagumeni lasemphakathini zibe nezikhululekileyo ngoJesu siyabonga amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Sinesizwe ezabatsha.
Kama lami ngijabulani mthimkhulu hadele ngisakhamuzi ngisenkayisayo sineguwo
ye kunjani khona ngapha
hayi ngapha kuright hayi siyazama ukusebenza la
usebenzani khona
hayi kathesi silo hlelo olokuzama ukulungiselela ukhetho luka 2023 njengenkokheli ye-Citizen Coalition for Change. Namhlanje ngikhuluma silabadala abazelela kumawadi wonke awenkayisayo sizama ukuxoxisana ngokuthi ngolwesithathu ozayo Wednesday 5 April sabe senza esikubiza ngokuthi yi-candidate selection lapho esiyabe sikhetha khona ozasimela ukuba ngama-councillors kumawadi wonke awenkayisayo bese sikhetha ozasimela ukuba ngu-member of parliament wenkayisayo. Esikukhangeleleyo njengabatsha yikuthi khona sowisikhathi sabatsha esokuthi labo bakhokhelwe. So isikhathi sabatsha ukuthi labo bangene kuhulumende ukwenzela ukuthi balungise ikusasa yabo. Ungakhumbula nayini kusungulwa ibandla eliyilo elalila amandla amaningi kakhulu ku-opposition. Sasikhala ngokuthi i-ZANU-PF upresident wayo sehlale 19 years engupresident akaze aphume. Ama-councillors abo since 1980 sebele 19 years ngo-99. Lama members of parliament abo sebele 19 years. Lathi kathesi ku-opposition bese silabo abantu asebehlale iminyaka esika 24 years bese befuna ukuyalela ezikhundleni. So ngiyakhuthaza abatsha amawadi wonke awenkayisayo ukuthi ngolwesithathu babe nominated ukuba ngama-councillors abanye besiba nominated ukuba ngama-members of parliament.
Ye ubona zani kuzasebenza yini khonokho kumbe lapha kuyafana nokuthi ijuba emasimini
kuzasebenza. Siyakhuthaza abantu abatsha kula mawadi centers esizawa khuluma kusasa ukuthi abe wadi 30 bahlangana ngapi, wadi 22 bahlangana ngapi kumawadi abo. Sengikhuthaza abathi ukuthi bahambe ngobuningi babo bayenominata yena lo abambonayo besifisa ukuthi kube nguye obamelayo ukuba ngukhansila. Baphinde njalo banominate yena lo abambonayo abafisa ukuthi abamele esiba ngu-member of parliament.
Akusizo kube nokuxokozela ncali kwenza khonokho.
Ngokuxokozela njengoba sikhuluma ukuthi ngumbangazwe aso nto engingathi ukuthi angekeli aso zibe khona. Kodwa singathanda ukukhuthaza abantu bakithi ukuthi inkayi yinye abantu benkayi banye. So okutho ukuthi khona angikhangelelanga ukuthi kube lodlakela ngoba okumbangazwe kuyabuya kudlule kuhambe kodwa inkayi izahlala ikhona.
Hayi sibonge kakhulu ke nsizwa kwethu ungathina kusasa ba.
Ngiyabonga.
Wezemidlalo iqhubekela phambili imidlalo yeCastellaga Premier Soccer League eZimbabwe. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Nansi impumelelo yemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League edlale namhla emini. Iqembu layo lendazi linqobele FC Platinum nge-2-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarber Fields. Abahlohlele iqembu leBosso ngu-Standing Ngala kanye loPeter Mudua, kuthi ohlohlele iFC Platinum nguWalter Musona. NgaseNational Sports Stadium iqembu leCapes United lichayele zePC Caribe nge-1 kanya. Njalo abafana bemakepekepe bahlohlele ngu-Adrian Silla. Emdlalweni obuseLuveve iqembu leWange libhaxabule leGreen Fuel nge-3 kanya. Kuthi emdlalweni obuseGibbo iqembu leTriangle libe nguJiki loBhanqa 0-0 leqembu lengeza iPlatinum Stars.
Kusenjalo wadlalela amaqembu abalisa eZimbabwe Saints kanye leMazulu. UNkosana Gumbo uthi ungadlali umdlalo wenguqu emigwaqweni sokuphazamise kakhulu abadlali bakulezi nsuku. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Ugumbo usewumqeqeshi wabasakhulayo njalo usebenzela iqembu leChicken Inn. Uthi sekulomehluko omkhulu phakathi kwabo abadlali bakudala labadlali abakulezi nsuku.
Abafana bazizitika, special lokho okuncane lokho. Ke uthola vele ukuzivukele iTV. Awusena ama street football nesakhula siwadlala. Sasithi imbithi. Sipetha ngama 5 cents, 2 cents, sithone iboreni vele. Athe zwela ukubona kuthona kudlala ama PlayStation, sendlini ama video games. So abuchene ngira le bora la kuthi akwazi sikwakwe ngokunja. Yakwazi sikwakwe ndivule kwakufiwa ukuthi cha namhla sifinga wini imali. Akwazi meli fight. Mangifana athi sikumethe umtjeli fight e ground yes. Sala kwangafundisi.
Ugumbo ngufuwa wakamqeqeshi oloDumo uRaman Gumbo njalo uthi umdlalo wenguqu usegazini ngoba uyise wayevele ile qembu lomdlalo wenguqu.
Njube na ITJ team yankhaya. Nikazi kwakungubaba noyisponsa team yankhaya. So sonke sihlalile kuhlonini kumnomeni abantu. Tomuchangchali nomunye omkhulu uthanguthi bonke badlala kuJube na ITJ. Yabhuluka then ngathi sesimuvile sesihlala ngathi sesimile sesihlale noDumo songasela Jube na ITJ.
Amanye amaqembu asekaqeqetshwa ngugumbo ngabalisa ele Windermere, ele Bulawayo Rainbow, ele Rising Stars kanye lele NASP. Uthi umfowabo uRaman umphathisa kakhulu emsebenzini wakhe. Ugumbo seleminyaka eyisikhombisa eqeqetsha amaqembu abasakhulayo eqembu leChicken Inn njalo usebenza ndawonye loCharles Liwayo kanye lomdlali osanda kuthatha umhlalaphansi uGuide Coddard. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Yes, ke sizwe-ke ezomculo.
Uma sihamba,
uma sihamba,
sihamba,
usitho,
usitho,
Sarbonani bantu bakithi, obingelelayo nguJoel uMdolomba Mbambo, ngizalwa eMbembezi kwaNkosikazi. UJoel Mbambo ngumculi wezokholo, ngicula neqembu le izimvu ezimhlophe Gospel Group, lona elicula lilapha eSouth Africa.
Uma sikhamba usizo,
uma sikhamba usizo,
Izimhlophe zisungulwe ngo-2019 kuliqembu elisungulwe yimi uJoel Mbambo kunye noMadinda Moyo. Silisungula ngo-2019 lakhipha i-album yayo yokuqala, sazokhipha i-album yethu yesibili ethi eGolgotha ngo-2020. Kwazothi ngo-2022 sakhipha ama-album amabili ethi Ukholo Lwami nethi Woza Moya. Wonke la ma-album ayatholakala kuma-digital stores wonke. Abafisa ukuwathola bayakwazi ukungena kuma research, bakwazi ukusearcha izimvu ezimhlophe, baphinde bathi Joel nezimvu ezimhlophe, bazokwazi ukuthola yonke imusic yethu kulezo ngoma.
Sikhiphe bunyamene
bunyamene.
Uma sihamba sibonela Nkosi
siyabonga kakhulu ke jaha lekhaya olivalelisayo ngenjabulo umthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.